Killer G, I know you fool.
Michael McGee, Michael Met.
Yaka fura mbuwa yenzara ye time outi. Nabo mumba buda move outi. Apaka kwa napoteka jamba newe. Handicha batika ndiri mura undi. Ndinechi gudu plani. Ndagato tangwa ndiseke ndine mutu wani. Ndiri kuchaga pa ino buda napo mari. Andina kuvinga usha mwari. Magenga ndinechi gudu plani.
Gamari, tapinda taka loka ma streets. Megzi, taka zira iti. Ndisu tine plani ma sister. Chopisa, chuta kupeza basa. Kuita kufura ome, chigemi chitaka master. Bari ndwe ne basa, saka msandi uze sina basa pano. Manje chauya taka lota badness. Chuta kupisa matiri ese. Kana vanotsa wakana chaita mari. Mwari de mambo chura vese. Ndine chigudu plani. Ndagato tsangwa ndiseke ndine muduwani. Ndiri kutaga pa inobuda napo mari. Andina kuvinga ushamwari. Magenga ndine chigudu plani.
Tabda G442 formation. Nash paint kara imapa quotation. Tukda kupenda zvikwa mane magrini. Paita mausa kanda location. Ma opsi otite na abomination. Mbare kambuzu ma combination. Chero vakaramba nena machando siva pa street ndiri nomination.
Yakafura nguva yenzara ye time outi. Nabo mumba buda move outi. Apaka kwana pateka jamba newe. Handicha batika ndiri muraundi. Ndine chigudu plani. Ndagato tangwa ndiseke ndine mutu wani. Ndiri kutsvaga pa inobuda napo mari. Andina kuvinga ushamwari. Magenga ndine chigudu plani.